Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri muchiwe china chikunguru 18-2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu riri kuendesa chikwata kuBulawayo kunoongorora nyaya yokumbomiswa basa kwakange kwaitwa kumunyori weguta iri. Bato reZANU-PF rinonzi rakashandisa mishonga yemumakiriniki kutsvaga rutsigiro mudunhu reLupane. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reBulawayo vaSolomon Nguni vanoti bazi rezvekutongwa kwematunhu, Ministry of Local Government, yavazivisa kuti kuchatumwa chikwata chevaongorori kuBulawayo kunotarisisa kumiswa basa kwakaitwa munyori weguta vaChristopher Dure, avo vakange vamiswa basa nemutevedzeri wameya vatinashe Kambarami, vakange vakafanobata chinzvimbo chameya. Vamguni vati zvichawanikwa nevaongorori ava zvichabudiswa nehurumende mumavhiki mashoma ari kutevera. Kusagadzikana pakati pemarudzi kwange kusisina kumira zvakanaka muguta iri kusvika meya vapindira munyaya iyi pamwe chete nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Asi injinia uye vari nyanzvi mukurungwa kwemaguta vaPrince Sibanda vanoti bazi rezvekutongwa kwematunhu harifanirwi kupindira munyaya iyi zvachose, vachiti nyaya iyi inofanirwa kugadziriswa nekanzuru yeBulawayo.
What happened at the mayor's office was pretty sad. As you know, we see my government officials I would not trust any of those guys, including the town clerk himself. I wouldn't trust them with my children's lunch, because one of the things, the tenets of holding that office, you don't want respect around all. And you show do know that you love the city, you've got the best interest of the city at heart. But what we saw of a video, I got put up media here, and they would say, self-interest or tribal interest, but not the people of Bulawayo at heart. But, and this would address what I want to address, Ninyayama procedures, which is no farmer say, like that happens.
Is that from the farmers who say, Naiva Sivanda?
Nyai inofanira kuenda kucouncil first. If council isingagoni kuresolva nyaya iyi, then inoenda kuexecutive or central committee yemucouncil. Zvingatadza kuti vaite come to an agreement, then the next step ndokuti council request the intervention Ministry of Local Government. Now, Ministry of Local Government, their job is not direct implementation or day-to-day running in council. But around the Uti that develop a formulate my policies that guide that. But around the Uti can have one of my inefficiencies, they should be able to help say my municipalities with our currency, supply plants and machinery with the even local authorities ashande for like Kunabla. Local government, you know, will step in only if council has become dysfunctional. There's no evidence, the council is dysfunctional. What we have evidence of is that wagaita an altercation between individuals among council, and that issue should be addressed at a formal hearing near council membership. So the Wutiguruya local government authorities makes one wonder if my actions, Akambarani, were deliberate with if I invite the interference ye another level of government to come and make sweeping changes ku Bulawayo.
Kukana urumende yakaona kuti kanzuro ye Bulawayo inotadza kuti yaizotadza kugadzirisa nyaya iyi. Maida kuti urumende idini?
Goma, there is no evidence kuti council yakatadza kurizova nyaya iyi. There is not even enough time, I believe, for them to have had a full meeting. What might have happened, the Utibakaita Pamweka small emergency meeting since the mayor were told when he came back from vacation in Guzo Tilaninyai. So, Pamaoniro Angu, and do you want any evidence that there's been any sufficient time? The Ministry of Local Government, Basarabo, and the other would detect a policy and make sure that municipalities are run motion. Their job is not to detect day-to-day operation of municipalities.
Avo vanga vari engineer uye vari nyanzvi mukurongwa kwemaguta va Prince Vanda vari parunare ku Ontario ku Canada ne Studio 7. Sangano revana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti riri kukanganisika zvikuru nemashoko ekuti bato rezanu PF rakatuma gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti vatumire mishonga kumakirinika edunhu reLupane East kuitira kuti bato iri rishandise mukutsvaga rutsigiro. Mutauriri wesangano ravana chiremba iri Dr. Fortune Nyamande vanoti sesangano havabvumirani nenyaya dzekushandiswa kwemishonga kutsvaga rubatsiro rutsigiro rebato rimwe chete kanawo kupindira mune zvematongero enyika kwebazi rezveutano. Pane tsamba inonzi yakanyorwa musi wa 5 mwedzi uno iri kutenderera inonzi yakabva kubato rezanu PF ichinyorerwa vamoyo kuti vatumire mishonga kumakiriniki anoti Lupaka, Gomoza, St. Paul's, Lake Alice, Lusulu ne Lupanda. Veruzhinji vari kunyuta vachiti kuita kwakadari pamberi pesarudzo hakuna kusiyana nokutenga mavhoti. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumurongi wemisangano muzanu PF va Victor Matema Danda kanawo mutauriri webato iri Ambassador Simon Kayamoyo panyaya iyi. Asi ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Nyamande.
Sesangano redu ranachiremba vanotarisa kodzero dzevanhu hatina kufara nedanho kaitwa na Minister Obadiah Moyo vachiwanikwa vachipindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachida kushandisa madrugs as a way of ekuti vakambeni reone political party. Basa ravo rinoda kuti vange vari non-partisan, vange vasina kwavakaririkira, vange vachishandisa maresources enyika kuti avabatsire vanhu vose vanorwara muZimbabwe zvisinei nekuti ndevebato ripi. Saka unhu hwakadai hwationa minister uhu hunonyadzisa uye hunoshoresa. Hunoratidza zvekare kuti culture yatanga tiri kungoona muRepublic yekutanga haina kuchinja, yekuti panoshandiswa kana zvinhu zvakaita sefood aid kunwa mavhotes, panoshandiswa mabenefits emhealth sector kunwa mavhotes. That culture haina kuchinja. Saka hatisi kufara zvikuru nezvakaitwa naminista Moyo.
Mune umbo here kuti tsamba iyi ndeyechokwadi uye vaMoyo vakaita zvamuri kuvapomera izvo?
Pane zvatambotarira, pane vanoti vanotinyeverirawo vanoshanda maofisi momo vanoti tsamba iyi ndeyechokwadi. Asi unongoziva kazvinhu zvemuhurumende yedu kuti hazviitwe pachena. Even ivo tambozama kuti tinzwewo kuofisi kwavo kuti vanotionazvo, but hatisati taona response.
Saka imi zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe toti nyaya iyi yabuda iri yechokwadi?
Zvaitwa naminista izvi ndo inonzi offside. Panotoda kuti parliament kunyanyanya portfolio committee on health igare naminista pasi vatsanangure kuti sei vari kushandisa maresources enyika kubenefita political party one. Maresources enyika haafanenge achishandiswa kunyanyanya zveutano kuti aende kune zvematomerwo enyika. Munhu wese anorwara anofanira kuti aone rubatsiro. Madrugs kune maclinic hoba tinoziva muZimbabwe asina kana tekutangira, vasina kana zvekushandisa muzvipatara. Ndiko ngakuende mishonga kwete kuti vaite zvavana zvavakaita izvi. Saka toda kuti parliament ivasamone minista unofanira kuisa public apology. Kana zvichibvira president ngava recall minista, nekuti vari kunyadzisa musangano, vari kunyadzisa hurumende, varikunyatsa nyika
asi pane vamwe vanenge vaine mungonero yekuti kana dai mishonga yaiendeswa kuLupane nebato rezano PF vanhu vakarwara vanga vachingozorapwa zvisinei kuti ndive bato ripi vanenge vangoenda pakiriniki iyaya
aiwa iyi ndo inonzi conflation ka yepati nehurumende mapolitical party akasiyana nehurumende it's not about the end result ichabuda pane zvaitwa naministers but is the process yavaita iri wrong saka tingatendedze nanga neinobata mai nekuti zoni pachazozvarwa mwana kwete
kweko kubato rezano PF mati maizo here kunzwisisa pamusoro penyaya iyo
kutaura kwatiri kuita uku vashandi vedu vatori muchimbichimbi kuti vanyatsovhunungura nyaya iyi kusvika payakaperera saka tikawana update kubato rezano PF tinozokuzivisai
ava vanga vari mutauriri vesangano ravana chiremba reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Fortune Nyamande vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti nyaya yekuti vanhu havachisina chivimbo nehurumende iri kupa kuti zvinhu zvirambe zvakaita manyama amire nerongo munyaya dzezveupfumi mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira kunyange hazvo gurukota rezvemari muzvinafundo muturi nuve vange vavimbisa kuti mitengo ichatanga kuderera mwedzi uno mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaBoroma
makambani mazhinji pakugadzira kwaari kuita zvinhu inyaya yekuti haana magetsi vari kushandisa dhiziri kuti vakwanisa kunge vachishanda saka kushanda kwavanenge vachiita dhiziri izvo zvinowedzera mitengowo yezvinhu nokuti ikosti yauyawo kwavari then tochitorisa zvimwe zvinhu zvatagara tiinazvowo futi zviripo tine kushomeka kwemari yekunze kushomeka kwemari yekunze kunoita kuti avo vanenge vachida kugadzira zvinhu kuti vatengese vaende kumusika watinoti alternative market kana kuti inozikamwa nekunzi black market pachirungu kuti vanotsvaka foreign currency ikoko saka kudzimara ndikangoti dambudziko iroro reforeign currency richinge ragadziriswa tinoramba tiine nyaya yekukwira kwemitengo nokuti mari inotengwa kublack market munhu anenge aitenga ikoko kana producer kana business rinenge ratenga ikoko richada kuti riise cost iyoyo pachinhu chavanenge vagadzira zvinova zvinokwidza futi mitengo toitarirawo zvimwe zvinhu zvakawanda zvingangova zviri kuwanika muikonomi yedu yemuno muZimbabwe zvakaita kushomeka ndingangoti kwetarisiro kana kuti inonzi pachirungu confidence mumapolicies aripo zvinhu izvozvo zvinoitawo kuti mitengo yezvinhu igare iri kumusoro kana kuti igare iri high tingangoti ndo zvimwe zvezvinonyanyisa kukonzeresa kuti mitengo irambe ichikwira kana kuti inflation irambe iri high
chii chinokonzera kuti vanhu vasaite chivimbo nezviri kuitwa nehurumende kunyanya takatarisa gurukota rezvemari vamutulinqivi
tinodaro ndechekuti nyaya yekuva nevimbo nehurumende yatinoti iyo confidence inouya nekuda kwezviito mukufamba kunenge kuchiita nguva hurumende ine zvimwe zvinhu zvainenge ichipromisawo kana kuti ine zvimwe zvinhu zvainenge ichitaura kuti tichakuitirai zvakati saka tingangoti vanhu vanenge vari munyika vanenge vachitarisa kuti zvatakavimbiswa zviri kuitwa here uye zviri kubuda here saka kana zvinenge zvichivimbiswa izvozvo zvisiri kubuda uyewo tikatarisa kuti vanhu vanenge vakaisa mari dzavo kumabhanga mari idzodzo tingangoti sevanhu vakaita fanenge vakaita mari iri dhora rekuamerica maakaunti mari iyoyo yongozova kana munguva shoma shoma yongozova yaakunzi yava zim dollar zvinhu izvozvo zvinoitawo kuti chivimbo muhurumende kana kuti kuvimba muhurumende kuite kuchidzikawo but chinhu chakanyanya chakakosha stereki vanhu vanotarisisa kana kutinga kuti maketi inotarisisa kuti zvakapromiswa zvakavimbiswa zviri kuzadzikiswa here kana zvisiri kuzadzikiswa confidence inodzika kwoitawo zvimwe zvinhu zvakaita fange kuwanda kwemacorruption cases anenge achiwanda anenge achiinvolva makurukota ehurumende nevamwe vanhu vanenge vari connected kwavari zvinoitawo kuti chivimbo netarisiro chinge chichidzikira pahurumende inenge iripo mumazuva iwayo
asi ka hurumende inenge yakagara yavimbisa kare kuti izvi zvichatora nguva nekuti upfumi hwanga hwanyanya kupinda mumadhaka
zvinodaro zvinotora nguva ende tingangoti vanhu vanenge vachizvinzwisisa kuti zvinotora nguva asi ndofunga imii munozivawo kuti kana kuchinhu chinhu chinotora nguva vanhu vanotanga kuchitarisa kuti nzira yatatora yacho iyoyo iri kuchiendesa here kwa mugwarara tiri kuda. Saka kana nzira ichiita kuti isiri isina kunge isina kunaka kana kuti isiri nzira kwayo, then zvinoda kuti zvinobatsira kuzoti vanhu vanobva vatarisirwa pasisina, nekuti vanonge vatoona kuti gwara ragara ratorwa iko zvino kuti tiende kwatoda kuenda harisiriro. Saka tingango ndoti ndinonyatsa kutarisa ichiti kuti pachona ipapapa patiri chii chavari kumboita pari zvino kuti vabate nyaya yecorruption. Kune vamboendawo kumajeri here? Kune vasungwa here? Mari dzanzima civil servants anogona kuti awedzerwewo muripo dzawedzerwa here? Panzi inflation inenge yasvika pa 30% by October. So far iri papi? Tiri mugwara here kuti tisvike pane zvinhu zvatakavimbiswa? Kana gwara riita kunge risiriro, zvinobva zvaratidza kuti chiro chachona chakavimbiswa kumberi uko togona kutadza kubuda.
Nyanzvi munyadze zveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News mune nyaya pamusoro pemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vachiudza vamunangagwa kuti vaifanirwa kunge vakashandisa mukana wekubva pachigaro kwava Robert Mugabe kuti vapindidze zvinhu muZimbabwe. MuDaily News nekare varairidzi vanopa hurumende kusvika musi wemuvhuro kuti igadzirise zvichemo zvavo. Herald inoti hurumende yapa vashandi vayo mari yekurerutsa zvinhu inoita zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% yemari yavanotambira. Bepanhau repadandemutande renewzimbabwe.com rinoti Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee inoti chikamu kana kuti hafu yevanhu muZimbabwe vakatarisana nenzara kana vakasawana rubatsiro. Muchikamu chino samazuva ese tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiko veStudio 7, muri kutaura Tracy pano paJohannesburg. Handi kurwadzwa nababa vari kutoti vanzi ani Frank Guni vari kuti hanzi vari zvakaitwa nemadzimai ekuUK zvinonyadzisa, zvitombonyadzisa izvo. Avakabhurashiwa zvinonyadzisa ndezviya zvavakaita zvokufura vanhu, ndozvinonyadzisa zviya. Izvi hazvinyadzisi izvi, kungodirwa mvura yechimvura nechibhodhoro moti zvinonyadzisa. Vanhu vamakavhurira trigger vanhu vakafa hamunyari nazvo zviya, hazvinyadzisi zviya. Imbaba yemuziyo chinonyadzisa nechisinganyadzisi. Izvi hazvitombonyadzisi kana zvitori right de vakatoita zvakatopfuura ipo paya. Dhati enge yamurikutozwa iyoka, munofanira kuziva kuti kune vanhu vakatoruza vabahama dzavo, vana vari kuti vatori nherera nenyaya yemasoja enyu ezano akaenda kanouraya vanhu. Ende imi muri kuti hanzi vanhu vakaitisa kuti hanzi vada mapepa, havatombodi mapepa vanhu ava. They want to come back home. Kana dai zano aita zvinhu zvestreet vanhu vadzokere kumba, hatina basa nemapepa izvo. Hapasina chamboda bepa nekuti hakusina chada kugara panze. Takutorohwa nemazinofobia kunoku, vamwe kuAmerica vachivhairirwa mukunzwa Trump achitaura zvaanoda nenyema foreigners. Toda kutodzoka kumba muland medu tirarame tiri muZimbabwe. Haikuti zvikwai toda mapepa, mapepa tinoda. Iyo nyika inotizwa nevanhu kuda vamuzvibvunza vanhu vezano. Imi ndi munotonyadzisa, munotizwa nemapofu nezvirema. Pofu rinorova bhodha richikrosa bhodha richitiza nyika yaro. Ivo vanhu vezano ndiofa kutonyara, munotizwa nevanhu kudero. Munyika muno muAfrica ndimo nyika isina vanhu yakaita gwenga. Vanhu vari vese vakangotasa vanhu munhu wese angodi otobuda. Izvo zvikumapasipoti kune pressure isingamboiti. Hakuna pressure yekunzi kwai vanhu vanoda maID. Vanhu vane pressure yekuda mapasipoti, they must go. Musara muchitonge muchatonga muka. Kukauya nyangwe kuno muka uya tokudira nemvura. Kutodirwa nemvura kutotambiswa.
Mani vakanaka vashamarari veStudio 7 and inoitwa pumse weJohannesburg paBox Big apo. Tichikukwazisai mose wana mukomata nomuka wade Blessing Zulu namukoma Njonga kane miri tichiti kusimba. Wana mukoma wangu ndongoti pasichesheni iripo muZimbabwe pari zvino. Dai zvaikwanisa varume avo vaviri vamunangagwa navachamisa vokwanisa kutaurirana, vanhu vasati vanyanya kusafa. Tarire munhu kuti vanhu vachapera kufa izvezvi. kuzoshaiwa wana mutofuta muna 2023 kwacho leva kwansa kutaurirana wana wambokwansa kuona chekudya pari zvino notikuti varamba vachingoitirana naro kuti iwe huya ini ndini mukuru iwe huya ini ndini mukuru hazvibatsire ndatenda zvangu bye bye.
Hey, mangwanani yakanaka, mangwanani yakanaka muri Studio 7. Hey, ndoda kupokana namashoko ari kutaurwa navaguni. Vaguni vari kuti kudemonstrate hakusi kurambidziwa. But nhasika tikazvitarisa tiri kuona kuti mutungamiriri pane mutungamiriri vamuchidziwa tsamba ina mabara yepfuti mukati. Saka zvinhu zvakaita saizvozvo zviri kurei kana vachiti ivo vanotumira munhu tsamba ina mabara yepfuti mukati. Uye vari kuti vanhu ngavaite ngavacheme nepavanogona kuchema napo vachikumbira nepavanogona kukumbira napo. Tingakumbira napo sei isu ikozvino takatosiya misha navana katouya kuzogara muunhau kama tirugere mukati menyika dzatigere dzinedzi hatingatadzi kudemonstrator kana zvinhu zvichinge zvakatimirira mamiriro azvakaita zvinhu zvakaoma vanhu vamwari hazvinoto zvakanaka. Taiuda kuti dera vanga munanga gwanga vari munhu akadu akadorongeka vakade kufanirwa kuti dera vangosunungura nyika pakubva pavakangobva pavakabvisa mugadzi dera vangosiya nyika mumavoko avana vezimbabwe zvaivana ndatenda zvo.
Makadii vashamarari venhepfenyuro nemi vateereri vese pano, aiwa isu tinofara zvedu. Ini hangu ndachida kutaura panyaya iyo iri kunzi yekomisheni iyi. Hongu zvakanaka kuparadza hori but atikatarisa zvedu nevamwe vanhu vachona vari kunzi vagadzwa ava. For example uyu Gabriel Chaiva, how can you put munhu asingatoziviwo kuti anodei pakurarama upenyu hwake chehwaatombozivi zvaanoda. Akambomhanya nezumu nanatekere akabvako akaenda kuMDC akabvako akanzi apolitical analyst anoita nezvevanpf nhasi amukomisheni. Munhu akadaro munotarisirawo chii? Handi zvinongoratidza kuti munhu anoda kungoenda paanofunga kuti panowanikwa chekudya. Ameno vana vezimbabwe vachanetsekesa.
Mambwa sei muri vezimbabwe nevateereri tinoti aiwa takamira nemi takakutarisisa imagemes ndizvo wacho imi vamwe chete vatakangotarisawo tindimi bedzi mungakwanisa kutifadza takatarisana zvimwe zvinhu zvangosangana nezvatiri kuitirwa nomunanga vanhu vachamisa zvisina kumberi tototitendai tichi mune shungu nekusimudzira nyika yedu yezimbabwe. Ini ndininiwinyu Deputy Gokoko ndiri kuZambia nokuti takakutarisirai takatarisira kuti munongonongotiroverawo Malawi simudzirai mureza tatenda.
Pamusoro yevakuru veStudio 7 ndinopotaurawo mashoko angu maererano pamusoro peZimbabwe. Vakuru vedu vezanupf hurumende iriripo yakundikana saka zvoita zvose zvekuchichidzira vanhu ichitumidzira tsamba dzine mabara idzi kuzama kuti vanhu vanete manje hatisi kuzoneta tiri kuti nyika yedu inake tiramba tichitonetana navo kuziva vanhu vakapinda nechisimba hatina kuvavhotera izvizvi vakapinda nechisimba saka vanhu vari kuda shanduko munyika.
Ya tasvikaone pano makadiko henyu pano paStudio 7 ndoda hangu taura pamusoro pesitesheni iri munyika medu. Ndine urombo zvimwe zviri kuitika zvacho zvinorwadza nekuti kune dzimwe mbavha dzava kutonyisa varimi asi dziri mbavha ini dzotozikamwa dziri mbavha kunyanyisa murimi. Ike zvinoizvi vatungamiriri veMDC vari kusungwa vachipomerwa mhosva kunzi vari kuda kubvisa hurumende nechisimba asi kune vanofanira kunge vachitori vasungwa vakatozviita vakabvisa hurumende dzacho nechisimba. Pamusoro peizvozvo vanhu vari kutambura vari kushungurudzika munyika hapana yamuri hatiri kuwana saka tinosvikepi neupenyu hwakadaro sevana vezimbabwe. Dei vangachirambira pazvigaro zvinhu zvakanaka munyika zvasina purobhlemu. Ini zvakahandiri seini handina divi rekuti kwai ndoda kuti vachamisa vatonge Zimbabwe kana kuti hani asi ndorwadziwa nelife yatiri kurarama muzimbabwe. Chatinoda munhu anotungamirira nyika zvakanaka vanhu vogoguta vose kwete kuramba takatata divi rimwe chete iye zvima tisi akuda kuramba kudzidzisa vanhu havangarambi vachida kuchikuru vakavane nzara. Haisi mari yavari kupiwa vanhu vaya zvinotonyadzisa kuti tichanohora mari isingasviki chireven 2000 rand haisiki mari irora machiche yezimbabwe asi batsiri zvachose zvinosodesa kutorwadza zvinhu zvaya zviri kuitika zvozvese. Saka toramba tichiti pamberi henu upenyu hwakaoma kudaro takatambura makuru akawanda for 37-38 years vamugave vari pachigaro paya no development muzimbabwe.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu mapfupi musatuka vamwe uye taurai nemazvi anonzvika zvakanaka. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoti kufararira kuri kuita chirwere cheEbola muDR Congo kwave kuda kuti nyika dzose dziwane zvangaite nechimbi chimbi. World Health Organization inoti kusvika kwechirwere ichi munyerimwe remaguta makuru muDR Congo reGoma chinhu chinotyisa zvikuru sezvo vanhu vanosvika 15 vari kubata chirwere ichi pazuva. Sangano rekuSweden rinobatsira vanoshupika reSwedish Committee for Afghanistan rinoti varwi veTaliban vakavamanikidza kufara makirinika akawanda mune rimwe dunhu munyika iyi. Izvo zvakasiya zviuru nezviuru zvevanhu, zvikuru sei vanhukadzi nevana vasisina anovarapa kana anovapa mishonga. Tanga wandida kambo kanova kuna Paul Matavire. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Bazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu riri kuendesa chikwata chevanhu kuBulawayo kunoongorora nyaya yokumbomiswa basa kwakanga kwaitwa kumunyori weguta iri. Bato reZANU-PF rinonzi rakashandisa mishonga yekumakiriniki kutsvaga rutsigiro mudunhu reLupane. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande. Kusvika mangwana, mosara zvakanaka.